Kutsanangurwa kwemavhesi. Isaiah 42 verse 8. Ndini tenzi. Ndini Jehovha, ndiro zita rangu. Hapana wandinopa kukudzwa kwangu, uye handipi kurumbidzwa kwangu kumifananidzo yakavezwa. Isaiah 42 verse 8. Bhaibheri, shanduro yenyika itsva. Ndini tenzi, ndiro zita rangu. Handingatongopi ukuru wangu kuno mumwe munhu, kunyange kupa mbiri yangu kuzvifananidzo zvakavezwa. Isaiah 42 verse 8. Bhaibheri rina apokrifa. Zvinorehwa naIsaiah 42 verse 8. Mwari anotiudza zita rake, uye akati haapi kukudzwa kana kuti kurumbidzwa kwake kumifananidzo yakavezwa. Mwari ndiye akazvipa zita, uye rinowanzoshandurwa kuti Jehovha muchishona. Exodus 3 verse 14 and 15. Mashoko emuzasi anoti, muchiHebheru zita ramwari rine mabhi mana, anowanzonyorwa muchirungu achinzi YHWH. Mune dzimwe shanduro dzechirungu, zita ramwari rakanyorwa richinzi Yahwe. Kuti unzwe zvimwe, enda mushanduro yenyika itsva, wovhura chikamu chakanzi mashoko ekuwedzera A4, wozoenda pakanzi zita ramwari mumagwaro echiHebheru. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Kunyange zvazvo zita ramwari richiwanika kanoda kusvika ka7000 mutestamende yekare, kureva mumagwaro echiHebheru nechiAramaiki, vashanduri vakawanda vakabvisa zita iri vachiritsiva nezita rekuremekedza rekuti Ishe rinenge rakanyorwa nemabhi makuru. Semuenzaniso pana Pisarema 110 verse 1, pane uprofita unotaura nezvaJehovha naJesu. Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi rinoti, Ishe akati kuna She wangu. Mabasa 2 verse 34 kusvika ku36. Shanduro yenyika itsva inoita kuti munhu asambovhiringidzika paanenge achiverenga nezvemadzisi aya maviri, nekuti yakadzorera zita ramwari parinofanira kunge riri. Inoti, Jehovha akati kuna She wangu, gara kuruoko rwangu rwerudyi kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechisiko chetsoka dzako. Vamwe vaongorori veBhaibheri vanoti zita ramwari rinoreva kuti anoita kuti zviitike. Mwari wechokwadi chete ndiye anokodzera kushevedzwa nezita iri, nekuti ndiye ega anogona kuita kuti iye kana kuti zvinhu zvaakasika zvive sezvaanoda kuti azadzise chinangwa chake. Jehovha ndiye ega akakodzera kunamatwa nekuti ndiye musiki wedu, uye ndiye ega Mwari wechokwadi. Hapana kana mumwe mwari kana kuti chimwe chinhu chatinofanira kunamata, kusanganisira zvidhori kana mifananidzo. Mashoko akapoteredza Isaiah 42 verse 8. Mumavhesi ekutanga Isaiah chitsauko 42, Jehovha akagara ataura basa raizoitwa newaakasarudza. Mwari akati mushumiri waanofarira achatonga marudzi zvakarurama. Isaiah 42 verse 1. Achitaura nezvevimbiso iyoyo akati, iye zvino ndava kuzivisa zvinhu zvitsva, ndinokuudzai nezvazvo zvisati zvatanga kuvapo. Isaiah 42 verse 9. Uprofita waitaura nezvaakasarudzwa wakazadzika papfuura mazana emakore pakauya Mesiya kuzoita basa rake pano panyika. Manyorerwa akaitwa Isaiah 42 verse 8 mune mamwe mabhaibheri. Ndini Jehovha, ndiro zita rangu. Handizopi kukudzwa kwangu kuno mumwe kana kurumbidzwa kwangu kuzvifananidzo. Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Ndini Jehovha, ndiro zita rangu. Kukudzwa kwangu handingakupi mumwe kana kurumbidzwa kwangu kumifananidzo yakavezwa. Bhaibheri mundime yeUnion Shona. Verenga Isaiah chitsauko 42 pamwe chete nemashoko emuzasi uye mamwe mavhesi anokubatsira kunzwisisa mashoko arimo.